mumwe wevanochengeta vana vanodzidza vava vachigara pachikoro chechinoya hai asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau asi hapana mubereki ari kubvumidzwa kuuya pachikoro apa uye hapana chikafu chekunze chiri kubvumidzwa pachikoro apa
Once that we meet Mugara Munta, we are not taking anything in, even my visa, so it's a session of four. So, considering that in a ticket in the Zuzuka, we are one Muanakanza, Awana Kuler, Nepoting it, seven thousand Mugara. Can you imagine how catastrophic it is? In the Vanavichka to go up, we know fishing actually.
Muchengeti wevana uyu ati pachikoro apa pane dambudziko rekushomeka kwemvura zvekuti veutano vakavavhakachira vachiona kuti zvakamira sei pachikoro.
Dokuti advice tikareta akabvisa kunzi dzai. Kuzi vakamusomanda vachiinspekta kati tione machallenges ratinawo imomo mumatoilets edu mvura inoita zvakanaka. Saka hatigona kuisa vana parisi. We are not taking anything coming from outside for now.
Mumwe mubereki vaSimon Moyo vanga vauya kuzoona mwana wavo vaine zvekudya vati varambidzwa vatiwo vakuru vechikoro vanofanirwa kupatsanura zvekudya zvingangoita kurera kwete kurambidza zvekudya zvese zvese nezvinenge zvatengwa muzvitoro
varambidza kuti chikafu yekuchikoro ka havafanira kudaro bhozi vafanira kutanga vaona chikafu kana vachikakorera vanofanira kuchuza chikafu chacho chiri kupinda muchikoro
Zvichakadaro vamwe vanotengesa zvinhu muchinoi vachoropodza urongwa hwekanzuru hwekubhadharisa zvimbuzi uye kuti vatengesere pedyo nezvimbuzi vakilini mashoko vati kanzuru inofanirwa kumbomisa kubhadhariswa kwezvimbuzi zviri munzvimbo dzekutandarira mudhorobha vamashoko vanoti kanzuru haifanirwe kupa vanhu pekutengesera pedyo nezvimbuzi izvo vanoti hazvina utano
hapana toilet haupinde mutoilet yemupati mausangabhaaa toenda kumavhenda ari kuzasu mavhenda ari kuzasu shedhi inovaanga ichizorora vanhu vachiita kuti vazorore ndo maakaisa muspika wekuti vanhu vatengesera mutoileti ndomaakena nomiva vanhu ani ndo matoilet acho muspika wakaenda matoileti vanhu vachibata chikafu toilet iri apa ani ndozoto pakorera vanhu komanyi kana michiti mimi vanhu vari kutiza vari kutengesera kanhambwe netoilet moti vanhu ngavapinde vanotengese
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rekanzuro yechinhoi panyaya iyi hurumende yakambomisa kuungana kwevanhu vakawanda panzvimbo imwe chete nechinangwa chekudzivirira kupararira kwechirwere chekorera icho chauraya vanhu makumi matatu nevaviri munyika pari zvino chirongwa chezimbabwe international book fair changa chichifanirwa kutanga muharare nemuvhuro chakambomiswa nekuda kwechirwere chekorera icho chatekeshera muharare zvikuru munzvimbo dzinogara veruzhinji dzeglenville nebudiriro ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini ata chigoriwa